manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tino sangana zvakare maneru anasi uri musuwe chitatu chivabvu 1 2024 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bepanhaure Newsday rinoti mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa Neville asungwa nemapurisa. Africa Development Bank yokurudzirwa kuti ibatsire hurumende dzemuAfrica kugadzira fertilizer. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bepa Naure Newsday rinoti mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa Neville asungwa nemapurisa kumba kwake kuMount Pleasant achipomerwa mhosva yekutenga nekutengesa mari pamukoto. Taedza kubata amai Mutsvangwa uye murume wavo vaChris Mutsvangwa vanova mutauriri weZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Tatita nemashoko kana tane mashoko tinokuzivisa tinokumbira kuti vatori venhau vamirire maofficial statement achataura kana pane zvinenge zvaitika nokufamba kwenguva.
Asi tichitarisawo iro dambudziko rekuchinjwa mari kuri kuitwa pamusika mutema nebasa riri kuitwa nemapurisa muri kuonawo here pari kubudirirwa?
Ndisandiri kuti tokumbira vatori venhau vambopa mapurisa mukana vamboita basa. Tanosungwa munhu panowanika zvino ndida kuvaimbisai kuti tichakupai mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Ndada kungobvunzira hangu kuti pane basa ramaita kubvira pamatanga chirongwa ichocho kusvika pari nhasi mafambawo sei?
Ini ndofunga muri kuona kuti chirongwa ichi mapurisa ari kushanda nereserving yeZimbabwe bazi ravo refinancial intelligence unit tirikushanda neministry of finance and economic investment saka risi basa rekuti tivapiri kuitwa nebazi hwani rehurumende riri kuitwa nemapazi ese ehurumende anofanira kunge achiita basa iroro saka zvinhu zvato kuti basa riri kuenderera mberi anenge awanikwa achipara mhosva anosungwa awanikwa achiita zviri kunze kwemutemo zvekudzosera nyika kumasure zvekuita kuti muve nenyonganyonga munyika mutemo unoita basa ravo saka mapurisa vari kuita basa ravo.
Pane vamwewo vari kuti vari kusungwa ihwo vediki nekuti vari kungoona vari kusungwa vari mumigwagwa asi vamwe vachifunga kuti vanenge vari mumugwagwa vanogona kunge vachitoshandiswa nevakuru vanenge vari kunzoko vasati vanzwikwa kunzi vasungwawo.
Ndosandiri kuti Nkoma Jonga Mirai muzoona mashoko akazara achaburitswa nemapurisa hatidi kuti timhanye ngatiwirirei muzoona mashoko achaburitswa nemapurisa muzoona kuti vari kutaura vari kutaura chokwadi here kana kuti havasi kutaura chokwadi.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vari parunhare muHarare.
The Voice of America, VOA.
Bazi redzidzo yepasi riri kugadzira hwaro huchabvisa zvibinga mupinyi nematambudziko anosangana nevarairidzi pamwe nevadzidzi vakaremara pabasa nemuzvikoro. Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera.
Mushandi mukuru muhofisi yachipanga mazano panyaya dzevakaremara muhofisi yemutungamiri wenyika vaMakinon Chirinzepi vaudza musangano wekunzwa pfungwa dzevashandi nevabereki pamusoro peurongwa uhu kuti donzvo guru reurongwa uhu kuti vanhu vakaremara vararame pamwe nekuwana mikana sevamwe.
Nave vanhu vane hurema tiri kutarisira kuti polisi yedu yatinenge tichibuda nayo itarise zvose izvozvo kuti vakafanana nevamwe vanhu vese saka tinenge takuvatarisa isusu munhu akakwana utoto human being.
Vatiwo waro uhu uchaita kuti varairidzi nevadzidzi vawane zvikwanisiro zvese muzvikoro. Vamwe vari kupinda mumusangano uyu mushandi mubazi redzidzo yepasi kumasvingo Muzvare Agnes Memory Gurune, avo vati vanofara neurongwa hwebazi ravo. Mumwe murairidzi asingaone vatawanda nyati vepachitandara sekondari kumarondera zvakare vari nhengo yeZimbabwe Visually Impaired Teachers Union vaudza Studio 7 kuti tariro yavo ndeyekuti hwaro huri kuumbwa uhu huchapedza matambudziko avakatarisana nawo akaita sekuti vanofungirwa kuti havakwanisei kuita basa ravo nemazvo.
Vamwe vanenge vachikudongorera nyangwe nepahwindo chaipo kuda kunzwisisa kuti vari kudzidza zvakanaka here.
Vatiwo vanodawo kudzidziswa kushandisa mishina yechizvino zvino kuti vakwanisei kuita basa ravo nemazvo. Mutevedzeri wemukuru wechikoro chekandava primary kwaseke kudunhu remashonaland east amai Patience Madimuka vatenda bazi redzidzo newaro wariri kuronga.
Tikuona kuti mucommunity medu nemashandiro edu zvinhu zvedu zvaakujeka nekuti akuonekwawo sevanhu nekuti takugona kushanda semashandiro anongoita vamwe.
Mukuru wechikoro cheslovela hai kukwekwe vaonwell efas hove vaudza Studio 7 kuti chirongwa chiri kuitwa nebazi ravo chakanaka chose nekuti chinoita kuti vanhu vese vakaremara nevasina vashande pamwe nekusimudzira nyika. Vatiwo chakanakira kuti chinosanganisira vabereki vevana vakaremara.
Tinotarisira kuti vasaenda vachinobumbirizana nevamwe vabereki vachionesana kukosha kwedzidzo nekusavharira vana mudzimba nekuti ane disability kuti ane urema, asi mwana umwe noumwe anofanira kupuwa mukana wake wekuti awane zvaanoita muupenyu ashande abhizi agova mutungamiriri wamangwana nekukontributa kunational development.
Vatiwo zvakakosha kuti vakuru vezvikoro vape vana vese mukana zvisinei kuti vakaremara here kana kuti kwete. Sachigaro wesangano rinomirira vabereki vevana vakaremara reZimbabwe Parents of Handicapped Children amai Elizabeth Chidi vati vanofara kuti bazi redzidzo rava pamukana wekutaura zvichemo zvavo uye vanotarisira kuti zvichagadziriswa. Bazi redzidzo yepasi riri kuronga hwaro kana kuti policy iyo ichaita kuti vashandi varo nevarairidzi pamwe nevadzidzi vakaremara vawane zvikwanisiro zvese zvinoita kuti vakwanise kushanda nekudzidza zvakanaka. Bazi iri rinoti urongwa uhu hunenge huchifambirana neurongwa hwehurumende hwenational disability policy. Hurumende nemusi wa9 kukadzi 2021 yakaburitsawo mugwaro rayo reGovernment Gazette Bill rePersons with Disabilities richatsiva mutemo weDisabled Persons Act kuti uenderane nezvigazve United Nations pakuremekedza kodzero dzevakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Banga guru remu Africa, re African Development Bank, rinokurudzirwa kuti ribatsire nyika dzemuAfrica nemari yekuti dzikwanise kugadzira mafertilizer kusimudzira goho. Kurudziro iyi yapiwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kumusangano weAfrica Fertilizer and Soil Health Summit uri kuitwa kuNairobi, Kenya. Musangano uyu uri kuuya apo United Nations inoti mudunhu rekuchamhembe kweAfrica vanhu mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 million vakatarisana nenzara inotyisa gore rino nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuNairobi kumusangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekurima Muzvare waDzanai Mayore.
Musangano wekuitika kutinya uyu nechekuita nenyaya dzemafertilizers iyi musangano wakakosha zvakanyanya muAfrica because unotaura nyaya dziri surrounding production neproductivity and chinyanya zvikuru sei kuda kunyanyofokasa panyaya yeZimbabwe. MuZimbabwe tinoziva isusu kuti well over 67% yenyika ino inorarama through agriculture. Zimbabwe is an agro-based economy. And kana zvakadaro kurova izvo kuti vanhu tiri vanhu inyika inorima ine maconducive environment anosupporta agriculture. Tine maclimatic conditions anosupporta agriculture. Saka we cannot practice farming or sustainable agriculture or responsible agriculture kana tisingatauri nyaya dzemafertilizers.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nekuti kurima muvhu uchiri magore rino nerinouya nerinouya. What you are simply doing is you are extracting the minerals from the soil. You are extracting urukutora ma minerals muvhu pasina chauri kudzosera imomo. Saka ndopa munoona kuti nyaya dzekutaura tichema fertilizers, even mabanks ari kukurudzirwa kuti wabatikire. Tinonyidha capacitation semaafrican countries. Tikwanise kubika fertilizer yedu tega. Fertilizer inoenderana neizvredu. Izvredu rine dzimwe nguva maminerals anoshota kana kuti anoda kuti awedzerwe kuitira kuti zvatinorima tirime zvine pundiso.
Asi muZimbabwe muchiri kugadzirwawo here fertilizer inokwana sezvaiitwa kare, zvinhu zvakamira sei?
Mubvunzo wenyu wakanaka zvikuru mukoma Blessing, panyaya dzekugadzirwa kwemafertilizer. Chandingataura ndakada kupindura mubvunzo wenyu, ndikada kuupindura zvakadai. Nyanzvi dzinoziva nezveivhu muZimbabwe munomu, maya atinoti masoil chemist, masoil analyst, soil nutritionist arimo anotoziva kuti kune fertilizer yakati mukatarisa kuchinhu wekunana Alaska mine kuyakuya kunobva vana dolomitic vana dolomitic lime vana calcitic lime makambani mafertilizer sekutiwo munongoonawo kuti nyika imwe naimwe ine matambudziko ayo hazvisisina kuita sezvazvaimbova kare.
Nyanzvi munyaya dzekurima Muzvare waDzanai Mayore vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. The Voice of America. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vevashandi nevakuru vehurumende vati vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende muKenya nhasi vasainirana chibvumirano chekudzokera kubasa nehurumende zvakanangana nekupedza kurangwa mabasa kwakatanga pakati pakurume. Nyika dziri mugungano reEuropean Union dzasvika pachibvumirano chekupa Ukraine mabhiriyoni emadhora ekuwedzera rubatsiro ekutenga zvombo zvehondo akabva mumari dzakaberekwa kubva mumidziyo yebhanga guru reRussia yakabatwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vaThompson Chauke vanobva kuChiredzi kumasvingo asi pari zvino vachigara kuReading kuBritain. VaChauke vari kushanda nerimwe sangano rekwakare kuBritain rinonzi KitAid kuunganidza nhumbi dzenhabvu kubva kuzvikwata zvenhabvu zviri makare muBritain vachidzitumira kuzvikwata kumusha kuzvikwata zvinoshaya mbatya. Pari zvino vanoti vabatsira zvikwata zvine chitsama kuChiredzi nechipinge vachiti vamwe vavanoshanda navo muchirongwa ichi vari kutumirawo mbatya idzi kuzvikwata zvinoda rubatsiro muHarare nemamwe matunhu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachauke pamusoro penyaya iyi.
Semabatira tachiita basa reduriya remidziyo yemagitare, ndo zvimwe chete zvatirikungoita nenhumbi dzevanhu kuti vatambe bhora. Tiri kusenza nerimwe gungano riri kuno rinopiwa mauniforms nemaclubs vochititambidzawo isusu kuti tiite sei tikwanise kupa avo vanenge vane maakademi vanenge vaine maclubs ari kustruggla. But most importantly tanga tichitageta kuti vasina zvachose ndozviri kuitika pano. But ininiwo ndiri kusenza ndiri kuChiredzi semazuva ari ese kwandakakurira kwandakazvarirwa asi kune vamwewo vatiri kushanda navo vari kukuHarare but kuChiredzi ndokwatachiedza kuti vanhu vabatsirike because kuChiredzi kunodiwa bhora zvisingaiti.
Makawana sei mukana wekunge muchiwana mayunifomu aya?
Mukusangana nemadzisawira tabva mukutanga chikwata chenhabvu chatotamba Sunday League, ndoo patakasangana nevanoita zvekutora nhumbi dzebhora kubva kumateams ari munomu. Nokudaro takabva tangoonawo kuti zviri nani kuti tikwanise kuti tinge tichitumira zvinhu izvi.
Hamusi kusangana nematambudziko here pakutumira nhumbi idzi kumusha?
Kutumira kunotinetsei imwe nguva, asi ndine madzisawira angu andakapinda nawo chikoro kuchiredzuko. Ndovari kuita mudeme mudeme pano nepapo nevandakakura navo, ndakavaudza kuti amana onai kuti tokwanisa kuti tibatsire chiredzi yedu kuti zvinhu zviite zvakanaka. Pane mumwe anorana football club inonzi Chiredzi Stars, ndiye futi nyakuita kuti ndide kuda kuti titumire zvinhu because chido chake nebhora nekuunganidza kwaari kuita vana vachitamba bhora kuchiredzi ndio zvimwe zvakaita kuti tidaro saizvozvo. Saka madzisawira nevandakakura navo pachikoro chinonzi Ipo Valley High ndo vari kutibatsira kuti tiunganidze mari tikwanise kutumira.
Ivo vamunozopa mayunifomu ava kumusha, munovasarudza sei?
Kune vana vanofarira kutamba bhora, saka kana uri munhu ane chido nebhora wakarongeka uri dedicated tinosumudzirana, ndo sarudzo yacho iripo. Kana wakarongekawo, kana vari vemaclub vane timu yavo yavanoziva kuti iri kutamba angave mabhuza kana vana vadiki, patori nechimwe chikwata chatinacho chinobva kwasave munzira yekuenda kuchipinge inonzi Masekesa area nepabridge, takatoenda kuchikoro chinonzi Mahenye tikakwanisa kuvatambidza mauniform iwayo because vakaita reach out. Saka sarudzo yacho ndeyekungotarisawo kuti vanhu vari kuitei, zvinoda kuti zvisumudzire chicommunity yedu.
Kune vamwe vari kunze kwenyika vangadai vari kuwanawo mikana yakadai seyenyu iyi asi vachiisiya vasiri kuiona, zvii zvamungavaudza?
Semaonero angu inini, shoko randingapa vamwe nderekuti tiri vanhu pane vanhu, tinobudirira nevanhu ende ushamwari hwakakosha. Chinhu chakakosha stereko kuti tionekana vana vachibudirira nekutamba kwebhora. Pane vanogona kufunga kuti ini ndobatsira mhuri yangu chete. Zvakanaka chaizvo kubatsira mhuri yako, but tiri vatumwa vaMwari. Mumwe nguva unotumwa kunoita rimwe basa kumwe kune dzimwe nharaunda, unenge watotumwa nemusiki. Saka ngatiite zvatokwanisa kuita kuti tibatsirane, tibatsire avo vanobatsirika.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaThompson Chauke vari parunare kuReading kuEngland, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vakuru vehurumende yeZambia vanoti huori hwatekeshera mune mamwe mapazi avo, zvichikonzerwa kunyanya nevanenge vachida chioko muhomwe vasati vabatsira vanhu. Bazi rezveutano muZambia rinonzi nderimwe riri kuita huori, uye hurumende iri kuyambira kuti vanobatwa mumambure ehuori vacharangwa zvakaipisisa. Mutori wedu weVOA Kathy Short atumira nyaya iyi yamaverengerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
The measures were instituted.
Chisungo chedu ndechekuti tizadzikise matanho atakatora ekurwisa uori. Tiri kuona kuti tiri kubudirira kurwisa uori tichishandawo nemapurisa nemamwe mapazi anoita basa iri. Hurumende yakaumbawo bazi rinotora zvose zvakawanikwa kuburikidza neuori.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika yeZambia vaHikainde Hichilema vachivimbisa kupedza uori hwange hwave kukanganisa zvikuru mabasa emapazi ehurumende yenyika yavo. VaHichilema vakasarudzwa muna 2021 panguva iyo masangano ekunze akazvimirira akawanda ainge achiti uori hwainge hwave muropa renyika yeZambia. Mudzidzisi wepaUniversity of Zambia Amai Charity Masamba vanoti vakasangana nematambudziko ari kutaurwa nemutungamiri wenyika aya. Vanoti musi wa10 kurume vakaenda kuchipatara nemunin'ina wavo aida kuongororwa ropa rake, apo mumwe mushandi wepachipatara apa akaedza kuvamanikidza kuti vabhadhare mari yechioko muhomwe.
Ndakanzi tarisa kureba kwakaita mutsara wevanhu vari kuda kubatsirwa. Pane muchina mumwe chete uri kushanda uye unombofa. Saka kana uchida kuti munin'ina wako abatsirwe nekukasika, tipe mari yechioko muhomwe.
Nyaya dzakadai dzinonzi dzakawanda zvikuru muZambia. Commission inoona nezvekurwisa uori yeAnti-Corruption Commission kana kuti ACC yakaumbwa muna 1980 inoti kune mazana nemazana evanhu vakamhangara nyaya dzechioko muhomwe kubva kuvashandi vebazi rezveutano. Mutedzeri wemukuru weACC Amai Monica Chipanta Mwanza vanotiwo,
we have noticed corruption manifesting itself with regard to willful failure to follow procedures.
Tiri kuona huori huchitekeshera kana pakutenga mishonga yemuzvipatara nekuti vamwe havasi kutevedzera mutemo. Tiri kuona vanhu vari kuchikora mutemo vamwe vashandi vehurumende vachiti vanoda chioko muhomwe. Kubva kune vanenge vatengesera hurumende zvekushandisa muzvipatara.
Sangano rinoona nezvekurwisa uori rine muzinda kuBerlin reTransparency International rinoti uori munyika dzichiri kubudirira hunokanganisa zvikuru nyaya dzezveutano pachitariswa nyaya dzekubaya vana nhomba, kumira kwevanhu kwenguva yakareba vasati vabatsirwa uye kusagutsikana kwevarwere nemabatirwo avanenge vaitwa kuzvipatara. Muna 2022, Anti-Corruption Commission yakasunga vaimbova gurukota rezveutano vachitalu Chulufia nevamwe vana vaipomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni gumi nemasere. Mari iyi inonzi yaibva kune vaida kutenga zvekushandisa muzvipatara. Asi kusvika pari zvino hapana ati atongwa akapiwa chirango pamhosva dzinonzi dzakaparwa idzi. Mugore rimwe chete iri, Transparency International yakatiwo munhu mumwe chete pavanhu vashanu vega vega muZambia ainge achibhadhara chioko muhomwe kuti abatsirwe. Amai Mwanza vati,
"We've had the national policy on anti-corruption reviewed and this is to be launched by the president in a few days time."
Tavandudza urongwa hwekurwisa uori uye huchaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika mumazuva mashoma anotevera.
Mutemo mutsva uyu vakanangana nekukurudzira vanhu kuti vasiyane netsika yekuita zveuori uye kuti vabatsire kusungisa vanoda kuita izvi. Vanhu vanokurudzirwawo kuti vasabhadhare mari dzechioko muhomwe. Nyaya iyi yatumirwa naKathy Short weVOA. Mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA, Studio 7, Washington, D.C.
Musarudzo yomutungamiri wenyika yegore rino vari kukwikwidzana utungamiri wenyika vaJoe Biden nava Donald Trump vari kushandisa humhizha nehumhetura hwechizvino-zvino kana kuti artificial intelligence kutsvaga rutsigiro. Scott Stearns weVOA anotipa nyaya inotevera yandichakuverengerai ini Tanonoka Wande. Kune vari kutsvaga rutsigiro kushandisa humhizha nehumhetura mukuburitswa kwemashoko kana kuti artificial intelligence, inzira iri nyore kuzvishambadza kune vanhu vakawanda uye zvisingadi mari yakawanda. Scott Barbara Brennan anoona nezvekufambiswa kwemashoko enhema nezvekushambadza munyaya dzezvematongero enyika paUniversity of North Carolina anoti,
"The models are getting better very rapidly. It feels like every week there's some new model which is..."
Zvirongwa zvekushandisa zvechizvino-zvino munyaya dzekuburitswa kwemashoko zviri kushanduka zvakanyanya. Zvave kutoita kunge svondo roga-roga kune zvitsva zvinobuditswa.
Izvi zvinobatsira zvakanaka kutsvaga rutsigiro nyika yose. Betsy Hoover anoona nezvematongero enyika anotiwo kana musarudzo dzemumatunhu zvinobatsira.
"Think about the campaign that does not have digital staff at all."
Funga kuti kana munhu achitsvaga rutsigiro asina vanoziva zvemadandemutande, zvichireva kuti haasi kutsvaga rutsigiro padandemutande. Mazuva ano zvave nyore kushandisa humhizha hwechizvino-zvino kutumira mashoko padandemutande.
Kambani yaAmai Hoover inobatsira kugadzira michina nehumhizha kubato remadhemokrats nevanoritsigira. Anoti chakakosha kuziva munyaya dzezvematongero enyika kuti,
"I don't really know exactly what every Republican campaign..."
Kuzviita nenzira kwayo kwakakosha. Handizivi hangu kuti vebato remaRepublicans vanozvifambisa sei. Asi chandinoziva ndechekuti semaDemocrats tichashandisa michina iyi zvine mwero. Handitye hangu kuti tichasaririra kumashure, asi chakakosha ndechekuti tiri kushandisa AI zviri pamutemo uye zvine hunhu.
Muna 2016 vaitsvagira vaTrump rutsigiro vakashandisa madandemutande zvakanyanya. Vaishanda nekambani yekuBritain yeCambridge Analytica kuti vakwanise kutsvaga rutsigiro kumunhu nemunhu sezvo vainge vatsvagiridza nezvenhoroondo yake. aive mukuru mukutsvagira vaTrump rutsigiro gore rino vaBrad Pascal vanoti kambani yake yeCampaign Nucleus ndiyo iri kushambadzira vaTrump padande mutande ravo. VaPascal vakaudza vanotsigira bato ravaTrump reFreedom First kuti umisha hwechizvino zvino hunokwanisa kubatsira kutsvakurudza nezvemunhu anovhota otumirwa mashoko anoenderana nezvaanoda chaizvo zvotumirwa nenharembozha yake. Anoti
makore anotevera tichaona nharembozha dzichishandiswa nevanhu vanenge vachitsvaga rutsigiro kutumira mashoko kunharembozha dzevatsigiri vavo.
Havasi vari kutsvaga rutsigiro chete vasina kugadzikana mupfungwa neumhizha hwechizvino zvino uhu, sezvo vanhu vakabvunzwa nemasangano anoongorora mafungiro evanhu anoti American Press Institute neAssociated Press vanoti vanhu zviuru zvikamu makumi mana nemaviri kubva muzana kana kuti 42% vemuAmerica vanoti vanoshandisa umhizha hwekufambiswa kwemashoko kuburitsa nyaya dzemanyepo munguva yesarudzo. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America. Maiverengerwa neni tanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iye paStudio 7 apo. Politics dzinonetsa. ZANU-PF iri kudzigona padei. Zvichanaka, zvichanaka. Opposition ndoimwe iri kuwisirawo pasi kuitawo vamwe vanonga vachingotumwawo vari mukati meZANU-PF masvimomo. Zvichanaka, pichana pichana, toti tichienda.
Chichemo changu chikuru ndechemaelections. Elections Sadhaki yakataura iyi kuti elections they were not done properly. But now tangoona zvakangonyararo zvakadaro. Pane here danho riri kuitwawo pamusoro pemaelection eZimbabwe? Tibetserewo, tiri maslaves munyika yedu, tatambudzwa nevanhu vashoma shoma. Tibetserewo, tisvitsirewo shoko iri kuSadhaki takamirira mhuri yese yeZimbabwe. Tibetserewo shuwa, tatambudzika. Tisvitsirewo nyaya yemaelection kuti makazoti kudii, sezvo makatiudza imi kuti maelections haana kuitwa zvakanaka. Pane utsotsi, pane rigging. Saka tibetserewo, tisvitsirewo nyaya iyi.
Nauye vanhu vari kuuraya vanhu iri kutsanangurwa iyi. Chokwadi auraya munhu nainge atongwe gorufu, nekuti icho chinogwadza kungourayawo umwe munhu. Indakadai ndakaurayigwawo baba, ndikaurayigwa hanzvadzi, ndikaurayigwa mukoma, asi vanhu vacho vanobvisigwa mabheu. Saka ndotoona kuti zvakangooma, hurumende yakutodla nevanhu vanouraya vanhu.
Regai ndibati hangu nyaya yavari kunyepa kuti kuzvikoro kwese vatopinda kuti ziga kubhadhara school fees. Idzodzo ndonhema. Inhema. Ngavaende pamasvingo, vaende paRujeko Primary. Vari kutoramba vatomboridi zvachose. Saka idzodzo inhema dziri pachena dzakajeka. Ngavasiyane nekutinyepera.
Varume, Zimbabwe inode kuonekwa zvokuitwa, nokuti mao veteran chaivo chaivo haasina chiremerera. Iko zvino mukade kunatso kutarisa ka vanonzi mao veti chaivo chaivo vari kunonge nhoko dzezvironda. Vanorya vachiguta ndevaya vari kungonhongwa hama dzaana munangagwa.
Inini hangu maonero angu, kune avo vari kuchema kuti Zimu rairi kuti bhadharisa juti kana tatenga upfu kune dzimwe nyika. Ndinoona sekuti zviri nekodzero yekuti vabvisiswe judi, because for the meantime makambanies ese anoita zvekugaya hupfu. Hupfu hurimo munyika, ngavatenge hupfu hwemunyika. But kana pazoita crisis yekuti mamilazi edu achakwanisi kuwana chibage chekugaya hupfu, mushopu hamusina hupfu mumashops edu emuno muZimbabwe, then anyone was it were granted the opportunity to buy hupfu kubva from other countries. Because by so doing, tine tichitouraya makambanizi emuno.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Nhasi muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nenguva dza8pm tiri kutarisa kukwira kwenyaya dzekuvengwa kwezvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa. Yes. Ndini tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izilukandaba olamukelayo ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Iphephandaba leNews Day libika ukuba indodana kamphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mtswangwa uNeville ubotshwe ngamapholisa esetheswa umlando wokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha.
Kamela manje ngelani yefertilizer uzayihlaza ngathi ugezi yegudu amadamu amazi yiyo into yokutala lokho kunye kuzalandela.
EZimbabwe lithi izinga lokusetshenziswa komquba ekulimeni liphansi kakhulu kuzwekazi le-Afrika ukubangela ukuthi isivuno singabi phezulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe omhlaba.
Siyakwazi le ndaba yekwayishangani sokuyisikhathi esiqendileyo kanje sohulumene njengoba lezini izibondi siphakathi kwengozi yokuthi singaswela amazi njengesizwe. Uhulumene besisikhathi kanje sagijima esibila enzini zami yokugijima.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zamanzi olweZimbabwe Water Authority izinwa luthi udubo lwamanzi luza kwengeza lonyaka endaweni eziningi zelizwe ngenxa yesomiso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mtswangwa uNeville ubika ebotshwe ngamapholisa emzini wakhe waseMount Pleasant eHarare lamhlanje esetheswa umlando wokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha. Lokhu kuwethulwe liphephandaba leNews Day. Imizamo yeStudio 7 yokubamba unkosikazi Mtswangwa lomkakhe umnumzana Chris Mtswangwa ibe liphutha. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi yena uthi abakwazi abakabi lolwazi ngalolu daba. EZimbabwe lithi izinga lokusetshenziswa komquba ekulimeni liphansi kakhulu ezwekazi le-Afrika okubangela ukuthi isivuno singabi phezulu nxa kuqhathaniswa lamanye amazwe omhlaba. Lokhu kukhulunywe ngumphathintambo kahulumende wogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba esemhlanganweni we-Africa Fertilizer and Soil Health Summit eNairobi kwele Kenya lapho okuthe gwaqa khona iziphathamandla zabohulumende bezwekazi le-Afrika. Uthe ibhanga le-African Development Bank kumele lincedise abalimi ukuthi bathole imvundiso. Kodwa ingcweti kwezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla ongumlimi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi inhlelo zamanzi yizo ezimqoka ukwedlula ezemvundiso.
Sizizaginya singahlafuna ngoba ziningi izinto okumele siqalise ngazo. Kumele siqalise ngokudinga okokuqala amadamu, sigubhe amadamu amaningi agcina amanzi njengoba ukoma kungathi kuyasithanda kakhulu eAfrika. Singachitha imanzi sizofertilize lani singela manzi. Singenanhlanyelo ngizilimo ezihambelana lokoma. Ivele yona leyo fertilizer kwezinye indawo ezomileyo ezitshisayo ezingela manzi ngokwazi kwethu ayincedisi kangako. Ngakho mina ngibone ngathi lelo lalelo lizwe kalikhangele isimo salo kodwa okukhulu kakhulu njengoba sibona isomiso salo nyaka. Sifunde ukukhongozela lokugcina amanzi azasincedisa endaweni le yokulima nezifuyo. Ngibonani kwesikhathi asichithe nje isikhathi esiningi sikholisa ukukhuluma emahotelini lamabala amakhulu. Mina ngithi kokuqala, nxa ufuna ukuba ngumlimi, ufuna ukulima ingabe yini, ufuya ingabe yini namanzi, uzabona lo nyaka abantu zabavuna ngoba zange kube nezulu, uzabona izifuyo ziyakufa labantu bangapha bekuvele kulinywa abantu bevuna bethamabele nxa kuthe kwaba namanzi ezulu. Abantu abaqale balungise izinto ezizakwenza ukuthi nxa imvundiso leyo isiza ifike abantu sebelungele ukulima kumbe bayathelezela kumbe benza njani. Nxa kungela manzi kungelani leyofertilizer uzayihlaza ngaphi? Imali kazichithwe ngokulondolozwa kwamanzi kugejwe kugujwe amadamu kumbe izikoti kumbe imithombo kumbe yini. Amanzi yiyo into yokuqala, lokho okunye kuzalandela.
Kukhona okunye okudingekayo ukwenzela ukuthi abalimi babe lesivuno esithe xaxa ngamanzi lana.
Kukho konke sibili, amanzi kabe ngokuqala ngoba amanzi asezifuyo zodwa. Labantu bayaswela amanzi, yilizwe bani elingahlala lingela manzi? Okwesivuno vele kathi khotlelini lo nyaka, nxa umntu akuma isivuno kulolu amanzi anyana okulima amakhabishi labochomolia engxenye nguye ongakhuluma ngesivuno sembida esivandeni. Kodwa okwaloko okwezilimo ezinkulu yongqoloyi, indumba, amazambane, umumbu, lo nyaka kakukho. Uhulumende wakuleli lizwe eZimbabwe, mina nginguye ngangiyagijigijima njengoba amadamu agqibeleka, kube isikhathi sokuwagubha ukhupha inhlabathi itshebetshebe leliya ngidinge imali ngitshayela abantu imigodi laba abazanatha khona bona banathi lezifuyo. Kungachithwa isikhathi kukhulunywa ngabo-fertilizer esasivele singelabo mjebalini.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezokulima njalo engumlimi obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zamanzi oleZimbabwe Water Authority izinwa luthi udubo lwamanzi luza kwengeza lonyaka endaweni eziningi zelizwe ngenxa yesomiso. Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Munyonga ukhuphe amazwi la izolo embikweni obonwe liphephandaba leNewsday. Uthi inani lendawo ezikhangelelwe ukuthi ziphelelwe ngamanzi umnyaka ungakapheli lengezelele lisuka kusilinganiso esedlula ichumi lambili ekhulwini, i-12.8%, lisiya kusilinganiso esedlula ichumi lane ekhulwini, i-14.9%, kuyona le inyanga. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli sezinwa ngalolu daba njengoba besingaphenduli imibuzo ethunyelweyo. Kodwa uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo wayengumgcini esihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamiza kobulaweyo eProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Uhlupho eZimbabwe silalo lwena ngenxa yokuthi izulu alisananga ngendlela besikhayele ngayo. Ngokunjalo ke siyezwa lapha lo hulumende, ugatsha lukahulumende lwezinwa luyavuma ukuthi umumo omubi kule ndawo nje ezibaliswe ezilutshwane ukuthi ungathi zona zinganenwa. Okuliqiniso yikuthi i-report leyana thina njengezakhamizi kumbe njengabahlali beZimbabwe sifanana la ukuthi umumo awurayithi.
Njengoba umumo lo ungamanga kuhle, njengezakhamizi ikuphi elikukhayelela ukuthi kube kusenziwa?
Besikhayela ukuthi uhulumende indaba yamanzi ikakhulu ngapha kulo mhlubulo weMandebeleni akusiyo indaba entsha. Besikhayela ukuthi indaba le ingakudala yakhangelelwa yalungiswa. So njengobulawayo le Mathebeleni North ngapha siyakwazi kule ndaba yeGwayishangane esibona ungathi sokuyisikhathi esiqinileyo kade sohulumene njengoba lezini sibona ukuthi siphakathi kwengozi yokuthi singaswela amanzi njengesizwe. Uhulumeni besisikhathi kade sagijima sibila yenza imizamo yokugijima ukuthi iproject leyi iGwayishangane dam masinye yenzakale iphutshe ukuze abantu bathole amanzi. Kulezi ezinye indawo njalo ezingelamali zingelamanzi ezibalisiweyo khona amathebeleni leZimbabwe etlarge, uhulumeni zofanele adinga ezingathi nangama-short term. Ama-short term ayizigaba ezimbili, kungaba lama-balls masiya angafakwa encedise, kodwa ngabe ngama-balls lana esintu lana ama-balls okuthi awapompa amanzi
wafaya kuma big reservoirs ama reservoirs lawana kube yoka sencedisa ukuthi afuqa amanzi.
Kodwa abanye bathi udubololo alukho lutsha luvele lukhona njalo lubangelwa yizinto ezijiyeneyo ezigoqela ukufakwa empompi ezithwala amanzi lokunye, likubona njani lokho?
Iqiniso lelo ukuthi impo udubolo amanzi asedubolutsha. Kodwa ihlupho esilabe yikhona ukuthi silo hulumende ongathi uyaphuza ukuthi alungise uhlupho. Kodwa njalo uqinisile ukuthi amadorobha amaningi obulawayo lapha eZimbabwe alohlupho lokulanxa amanzi sekhona, kuba la ma-best pipe athatha isikhathi alungisiswe. Isizathu sisegcekeni, ama-residents hlala sikhuluma ngabo ukuthi ama-pipes ala asemadala, so kufanele ukuthi ama-local authorities esebenzisana ndawonye nohulumende babe le ndlela ehlakaniphileyo yokuthi i-infrastructure yamanzi anamapipelana akhutshwa aqaliswe kutsha, ngoba lana manje vele asemadala kakhulu. Ngesikhathi efakwa khanti kade singasowareleso, kodwa akabisiwe. So-ke kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma udaba lwamanzi ukuthi kulungiswe, kube lamadamu, kube lamabholo, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi kunazela ukuthi kuyalungiswa futhi ama-pipes lawo yiwahambisa amanzi ukuthi angabelekwe eduka kuphela ngoba adlalisa amanzi amaningi.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi oyingumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni loTabo Kancube weStudio 7 ekwobulawayo. Ngesikhathi sokusele insuku ezingamachumi amabili nje kuphela ukuthi leSouth Africa lingene ekhethweni, udaba lwabantu bokuza abagcwele elizweni luqhubeka lusemlonyeni abaningi lamabandla ezombusazo esithi abokuza kabaphume baphele eMzansi. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo seJohannesburg kwele South Africa.
Ibandla leNkatha Freedom Party lona selize lethula uhlelo elilubiza private bill, lapho elifuna khona kubekwe kucace ukuthi kule misebenzi okungavunyelwa abokuza ukuthi bayenze. Umkhokheli waleli bandla umnumzana vele Nkosini Hlabisa uthi yiyo kuphela indlela ibandla lakhe elikholwa ukuthi ingachanda imisebenzi kusizalwane zakwele South Africa ezifika izigidi ezilitshumi ezingasebenziyo.
People of South Africa cannot access the majority of those jobs because they are being occupied by foreign nationals.
Iningi lezizalwane zakwele South Africa kalenelisi ukungena emsebenzini endaweni zokudlela ezokwakha izimoto ezithwala abantu ama-e-hailing ngenxa yokuthi limsebenzi igcwele abantu bokuzama. Lokhu kubangela ukuthi iningi lezizalwane zakuleli liswele imsebenzini.
Umkhokeli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie ngomunye wabasebenzisa wonke amathuba okukhuluma betshengisa ukungemukeli kwabo abantu bokuza.
The devil sent other devils here to this country to come and sell drugs.
Thina singathola intambo zombuso, ngizahamba mathupha ngiye esibhedlela seRahima Musa ngiyecitsha yonke imitshina yonke ebambe impilo zabo kuza abaselizweni ngokungekho emthethweni, abahambe kubo laba bantu abahambe.
Kodwa umkhokeli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema bona lebandla lakhe abavumelanda kancane laba mabandla afuna bakwamanye amazwe baxotshwe emva kokhetho.
We don't want anything that looks like colonialism. We want to be one thing with our sisters.
Imncele kufanele ivulwe izwe kazi leAfrika linye. Kungathi sivulela imncele abamhlophe kuphela, singavuleli abensundu njengathi. Asekeni ukubandlulula ngoba sonke singama-Afrika.
Loba kunjalo Malema ufuna kulungiswe udaba lweZimbabwe ukuthi abeZimbabwe labo bahlale elizweni labo bangafuqwa isimo.
Kolwayo uhlangothi ibandla elibusayo le-ANC selikubeke kwacaca ukuthi lifuna kuguqulwe yonke imithetho yokungena lokuphuma kwabantu elizweni ukuze kube nzima kakhulu ukuthi abokuza bahlale lokusebenza elizweni.
AbeZimbabwe bona bathi kunzima ukutshela abanikazi belizwe ukuthi bemukele njani izethekeli zabo ngoba lokhu kulilungelo labo eligcweleyo elisemandleni abo.
Ingcwethi kwezemithetho lezombusazwe zithi lanxa abeZimbabwe bengalalo ilungelo lokuvota, udaba lokusilela kwemisebenzi efunwa izalwane zakwele South Africa alesi sikhathi sokhetho yikho kwenza wonke umuntu akhulume ngabo. Umnumzana Vusimuzi Sibanda eyinyala ezingcwethi ufakaza kabanzi ngalokho.
nokugcwala kwabo ngenxa yemhlupheko esekhaya emuva kwenze njalo ukuthi inzondo ikhuphuke kwabaningi abalapha eSouth Africa babe yona inhloko ndaba engxoxweni eziningi nabaqhashi bayabakhetha ngoba bangabantu abahluphekileyo abangakhethi kakhulu abavele bathathe nalo bayini ukuze bathole ukuphila.
Ngokusho kwezibalo zaba kwamanye amazwe abase South Africa, izizalwane zeZimbabwe yizwe eziningi okwedlula bonke. Ngumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kuhlandla lohlelo lwethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana lenkohlakalo kuzwekazi le-Afrika. Lamhlanje sikhangela udaba lweziphathamandla zakwele Zambia zona ezithi inkohlakalo ibhahile kakhulu kungatsha zikahulumende walelo lizwe, ikakhulu umkhuba wokufumbathisana. Ugatsha lwezempilakahle lalo luyathinteka kakhulu kulolu daba, kanti iziphathamandla zithi labo abazatholakala besephula umthetho bazathathelwa amanyathelo alukhuni. Intatheli zindaba ye-VOA uKathy Short ulobe udaba olulandelayo ekwele Zambia, salethulelwa nguNtungameli Nkomo Studio 7.
The measures we've instituted.
Ukuzimisela kwethu kugcizelelwa ngamanyathelo esesiwathethe ekulwisaneni lenkohlakalo. Siyaphumelela kulokhu futhi siqinisa ukusebenzelana kuhle phakathi kwengatsha ezilondoloza umthetho. Uhulumende usungule uhlelo lokuthungatha impahla ezitshontshiweyo ngo-2023.
Lo ngumongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema ethembisa ukuqeda inkohlakalo ebhahileyo kungatsha zikahulumende wakhe. UHichilema wakhethwa ngomnyaka ka-2021. Ngesikhathi inhlanganiso ezibona ngokusetshenziswa kwemali emhlabeni jikelele zibika ukuba imisebenzi yokungethembeki iyayisigxile impande kwele Zambia. Unkosikazi Charity Musamba ungumbalisi e-University of Zambia. Uthi lokho okukhulunywa ngumongameli Hichilema kwamehlela mathupha. Ngombimbitho mhlaka 10, uthi waye kwesinye isibhedlela esiyahlolwa igazi ehamba lodadewabo owayemnakekela. Lapho omunye osebenza kulesi sibhedlela azama khona ukucela isifumbathiso ngendlela eziphansi. UMusamba uthi umuntu lo wathi,
"Look at the queue of people waiting to be examined."
Khangela udwendwe lwabantu abamelele ukuhlolwa. Kulomtshina owodwa kuphela njalo kwesinye isikhathi uyafa. Ngakho nxa ufuna ukuthi udadewenu ahlolwe ngokuphangisa, ngiyenelisa ukumeqisa udwendwe, kodwa lawe kuzamela ungincedise.
Lesi ayisiso sehlakalo esisodwa kuphela. Ikhomishini kahulumende eyabunjwa ngomnyaka ka-1980 ngenjongo yokulwisana lenkohlakalo e-Anti-Corruption Commission ithi eminyakeni owodwa odluleyo ithole amacala enkohlakalo kugatsha lwezempilakahle aphezu kwekhulu okugoqela ukufumbathisana ukuze umuntu ethole ukwelatshwa. Unkosikazi Monica Chipansa Mwansa ngumsekeli kamqondisi we-Anti-Corruption Commission.
"We have noticed corruption manifesting itself with regard to willful failure to follow procedures."
Sesibone inkohlakalo eziveza kakhulu ngokwehluleka ngabomo ukulandela iziqondiso, imhlahlandlela yokuthengwa kwempahla yaseZambia kanye lemithetho engalandelwayo. Sokube lokwephulwa kwemithetho okuningi, abantu bephana amakontilaka futhi leziphathamandla zidinga ukufumbathiswa.
Inhlanganiso ye-Transparency International elesigodlo sayo e-Berlin ithi inkohlakalo emazweni asathuthukayo iphazamisa inhlelo ezibalulekileyo ezinengi ezifana lokwelatshwa kwabantwana, futhi kudala ukuthi kube lendwendwe ezinde ezibhedlela lokukhonona okukhulu izigulane zingasudiseki. Ngomnyaka ka-2022, I-Anti-Corruption Commission yabopha umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Chitalo Chilufya labanye abasolwa abane besetheswa umlando wokuphatheka kunkohlakalo ekuthengeni indingeko zezibhedlela ezazibiza i-$18 million. Kepha akekho osedliwe licala. Ngalowo mnyaka futhi iTransparency International yaveza ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu kwele Zambia useke wafumbathisa izisebenzi zikahulumende. Likhomishini ixwayisa izizalwane zakulelo lizwe ukuthi ziqaphele inkohlakalo futhi zimangale nxa zithe zahlangana layo. Unkosikazi Chimwansa uthi
umthetho wokulwisana lokungethembeki usuguquliwe njalo uza kwethulwa kutsha ngumongameli kunsukwana ezilandelayo. Umthetho lo uphatha ilizwe lonke. UZulu wanxuswa ukuthi awuhlaziye ngoba sifuna imbono yabantu bonke.
Umthetho omutsha lo ujonge ukugqugquzela ukwethembeka lokulandelwa komthetho ukuze kuqedwe inkohlakalo. Wenza njalo ukufumbathisa kube licala. Udaba lolu lulotshwe nguKathy Short we-VOA eselusaka kwele Zambia ngesiNgisi lwahumushwa yimi uNtungamile Nkomo.
Lamhlanje kwezemelika. Lumnyaka wokhetho abancintisayo uMongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump bobabili basebenzisa ulwazi lwalezinsuku lobulembu oluthiwa i-artificial intelligence ukuhuga abavoti. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stands usiqoqele udaba olulandelayo elilethwelelwa emoyeni yimi uChris Gande. Kumikhankaso edinga ukuhuga abavoti abaningi abaxhasa abezombusazwe, inhlelo zalolu lwazi olwe-generative artificial intelligence yilo oluzadala umehluko kwezombusazwe. Umnumzana Scott Bwabwa Brennan owethula imbiko eqondisa amanga awethulwa ngabezombusazwe ekolijini le-University of North Carolina uthi,
the models are getting better very rapidly.
Ulwazi lwakhona luguquka ngesicubu. Kukhanya maviki wonke kule nguquko yalolu lwazi olusungulwayo olutsha.
Lezi nhlelo zilobukhali elizweni jikelele lasezigabeni, kutsho ophathisa kwezombusazwe uBetsy Hoover.
Think about the campaign that does not have digital staff.
Nxa ukhangele uzathola ukuthi umkhankaso ongelangitsho lenhlelo zekulenjini, kodwa ulwazi lwe-AI lubapha ithuba lokuba lenhlelo zekulenjini.
AI has a huge role to play in that campaign.
Inkampani kaHoover iphathisa ibandla le-Democratic Party. Uthi ukufundela lolu lwazi ikulusebenzisa ngendlela eqondileyo.
I don't really know exactly what every Republican campaign would say their standards are, but I do.
Nxa ukhangele uzathola ukuthi umkhankaso ongelangitsho lenhlelo zekulenjini, kodwa ulwazi lwe-AI lubapha ithuba lokuba lenhlelo zekulenjini ezilohlonzi nxa befuna.
Ngomnyaka ka-2016 umnumzana Trump wasebenzisa inkundla zokuxhumana okungakaze kubonakale. Lezi nkundla zathumela abantu imilayezo elamabizo lemininingwane yabo esebenzisa inkampani yakweleBhilitane eCambridge Analytica eyaqondisa imilayezo ebantwini ibabetha ngamabizo abo lokunye okwenza njengathi bayaziwa. Umnumzana Pratt Parcell nguye owakhokhela lumkhankaso engumqondiso wogatsha lwe-Data and Digital Operations. Inkampani yakhe ethiwa Campaign Nucleus yiyo eqondisa inkundla yobulembu bomkhankaso kaTrump owalomnyaka. UPassel utshele umhlangano othiwa Freedom First Conference ekuqaleni komnyaka ukuthi uhlelo lwe-artificial intelligence luyenelisa ukubuthelela ulwazi lwabavoti lukhankase imilayezo ngama-email lama-text kulabo abavota bengekho lapho abahlala khona.
In a couple of years, you're going to be able to have this running for office on your cell phone.
Kusa kwenzakala ukuthi umuntu enelise ukuqhuba umkhankaso kumakhalekhukhwini ethumela imilayezo kusetshenziswa ulwazi lwe-AI.
All built for you.
Akusiyo mikhankaso nje kuphela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso ye-American Press Institute leye The Associated Press lutshengisa ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini bayisabela ukuthi ulwazi lwe-artificial intelligence luzasetshenziswa ukwethula izindaba ezingaso zeqiniso ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Lolo ke bekuludaba olulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns lwalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7 yalibengelela labalaleli. Hayi, siyamuzwa uMhlanga uthi yena uChabanga bamxotshanga bamsuspenda and likhawula into elayenziwa nguChabanga. UChabanga uzoliqondisa, jayele ukudlala ngamandebele, uyasithi amandebele ahlupheka. Namhlanje uChabanga lamsebenza wangalifakile ezikhundleni zangkhona. Uthe eqeda lapho wathi hubhu wahlala amashona, namhlanje liyamdinga kalimtholi, sesemashona land. Yikho libona uTenda ibhidi walidamba, wabona ukuthi okuyinto kwenu vele kakula ngqondo lokhu vele izinto ze-social media. Kade siChabanga uyakhuluma uthi yena izinga labo seliphezulu ukukhuluma labezana ethe khuluma labafana benkomo. Nangu obhedi uyakuphika ukuthi vela bakagulumilana, uyakwazi obhedi impofu ukuthi kona kona vele iGNU unxa ufuna yenzi job usithi ye ngo-2008 uthwangira iwayenza iGNU ukuzibe khona eZimbabwe ukuthi izani ihlale phansi loChamisa. Kubuya umuntu weSadak, hayi lokho okwenzayo wena uthi namhlanje ungathengwa izani ithambe emandebeleni, amandebela desperate, ungafika ukuthi nizolilwela bayeqela phezulu bethi right wena Chabanga indoda. Namhlanje kuyatshintshwa imithetho, abantu bayakhala kathesi imithetho yona le abantu bengazi beyiyalwe ukuthi umuntu uyalengiswa ephalamende bayawina because izanu PF wayinika wena ama-MPs amaningi. Abanye abantu babengakuboni konke khonokho, bekubona ungantiwa wena uyindoda ukhawulisa uChamisa uyenza kuhle. UChamisa kala problem, uChamisa uyadlyasuthi, uChamisa ngagula uyalatshwa, wena ke ongela khandlela wawusapota uChabanga ukuthi uChabanga uright. Namhlanje basebenzisa amandebele, liyake liza uChabanga ekhulumela amandebele ephalamende zwi bonke labo ogawule babekhuluma ye singavotelwa senza so kuyini abakwenza ematapheleleni zwi oChabanga ukuthi beyiphathe kabayiphathe. Akula GNU yezenzwa uChabanga uyadlala ngengqondo zabantu. Nxa ekhayela ubona ungani ungaphuma imemba yeSadak izohlala iphansi ethu yenza iGNU.
Awu, sanibonani basakazi be-Studio 7. Ngisetsho losho mina ngokuhlala. Ngicela ukubuza nje into eyodwa ukuthi kanikwenziwa yini ukuthi uma sekungena uhlelo lwesiNdebele kube khona oshiye uhiqiza kwe-radio i-area ayisasebenzi kahle. Kodwa uma ukukhulunywa esishona izwakala kahle. Ngicela ukubuza okanye nike nilungise nje lapho ukuthi uhlelo lwesiNdebele nalo luke lizwakale kahle. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Nguvusa uMuzi uBhungane Mthimkhulu kwaRhadebe lokukhuluma kwaphumale kwaseNtaba Zintuli. Hhayi, leziki le yaba yiproblem lena-ke. Abayikhiphi yonke imali le esenze eZimbabwe usenzele neyodiziki amadolara ukhitshe wongelwa amarandi ukhitshe wongelwa usenzele niziki uma ufuna isenze kahle. Ngoba isikolo manje asiyabhadala ngayo leziki le abayifuni. Uma isenzeni senze njani? Government imele ikhiphi lawo bona abegovernment ezingagovernment nabeholele leyo ziki leyo fani yonke into ayodlala ngabantu.
Balibonani basakazi nabalaleli baka Radio 7. Ngizibuzela nje nami ngolwazi lwami oluncane, uphi lo Chabanga? UChabanga ukuphi ngoba wagijimela udilize i-3PC? Ukuphi ngoba sengoseneni? Kukhona okubambekayo okubonakala sekwenzile kwelalithi emathebelele. Hlala khona phela nathi iqinisweni akukho, akukho nje kucaca mhlophe nje ukuthi wayezithengelwe nje yifazi lezanu PF yakhe le bayisebenzela esikhwameni sakhe ngefortune le abambona ukuthi sihamba ngayo.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumeleke imilayezo yabo ku WhatsApp ngenombolo ezithi 0202465 0318. lingakhohlwa ke ukuthi lamhlanje kuhlelo lwethu lwe live talk siqoxa ke ngalapho lalabo abahlala emazweni diaspora forum igama ngu Chris Gande lelani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.